kunyanya mu Afrika vangarangarirwa nenyaya yekubvisa zvirango zveupfumi zvakanga zvatemerwa hurumende yeRusaraganda yeSouth Africa, vachiti ivo hurumende yeSouth Africa yaivepo mazuva iyayo anda vadeclared, yakanga yaita zvakakwana kuratidza kuti vari kuenda kugwarare ugutsa ruzhinji, asi hazvina kunyatsofadza vaNelson Mandela nguva iyoyo vaiti hurumende yeupambe pfumi yeRusaraganda yeSouth Africa yanga isina kunyatsozadzisa zvayakanga yawirirwana nehurumende yeAmerica kuti isimudzire nyaya yegutsa ruzhinji. VaBush vanorangarirwawo nenyaya yekuSomalia, uku kwakatumira masoja kuti anobatsira vanhu vekuSomalia, uku kwanga kwatanga hondo. Vakaunza chikafu, vakaunza zvekurapa kuvanhu vekuSomalia. Nyange zvazvo kaitiro kavakazoita kacho, masoja haana kuzokwanisa kuita sei kuchengetedza runyararo munyika yeSomalia. Asi vanozivikanwawo havo nenyaya yekuti vakaramba vakashingisa America mukuita rubatsiro kunyika dzekudzirimwa muAfrica.
Tombotarisa munyika yeZimbabwe ingadzidzei pakurangarirwa kunoitwa vatungamiri venyika vangangeve vari vasiya basa kana zvimwe zvakadaro.
Zimbabwe ingadzidza pakuti chekutanga vatungamiri kana vachinge vasiya basa, kana kuti vatungamiri vakwanise kusiya basa vazive kuti pavo vaiita vapedza, kana varudza maelection varudza muendawo vanoramba vachiremekedzwa. Uyezve hurumende yeAmerica kana mutungamiri asiya basa, zvaakanga achizikanwa nazvo hurumende inozadzisa zvirongwa zvaakanga atanga, sezvimwe zvirongwa nekuvavakirawo malibrary nekuvaremekedza vachivapa pensheni. Uyezve vanenge vachitungamira vanokwanisa kubvunzawo kana vachida rubatsiro kuvakanga vari vatungamiri venyika.
Tingaona zvakadai zvichiitikawo here kunyika yakadai seZimbabwe, tichiona kuti vaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Tingaonewo nhoroondo yeupenyu hwavo ichizoitwawo here zvatiri kuona zvichiitwa muAmerica?
Zvingakwanisika hazvo izvozvo semazvo, asi chinonyanyoonetsa ndechekuti vaMugabe vakanga vagarisa pachigaro, uye vaMugabe vakanga vasingadi anopokana navo. Wese aipokana navaMugabe vaitsvinga vachikavira pasi. Chinova chinhu chinochanetsa zvikuru kuti vaMugabe vatambirwewo nezvizvaro zveZimbabwe zvese sekuva vakanga vari kutungamirira venyika. Asi ndinodairawo kuti nezvavakaita tichavaremekedza nezvazvo, asi handifunge kuti vachava mutungamiriri anoremekedzwa kana anonyatsotembedzwa, asi vangava mutungamiriri akapatsanura vanhu zvakanyanya. Tikatarisa mupatsanurana mirizhonga kana kusawirirana kunoitika vanhu muZimbabwe, inyaya dzekuti ndo vakatanga nazvo. Saka zvichanetsa zvikuru kuti vaMugabe varangarirwe mune zvakanaka, sokuti chimwe chikamu chevanhu chichange chiti vaMugabe vakaita zvakanaka, asi chimwe chikamu chichavashungurudza, chichavashoropodza zvakanyanya.